Makambani aichira mangoda anosanganisira Anjin Mbada Diamonds kusena DMC Marange Resources nemamwe akamiswa kushanda izvo zvakapa kuti vashandi vanopfuura chiuru vamiswe mabasa. Vamwe vashandi ava kunyanya vagari venzvimbo iyi vanoti vavakuomerwa neupenyu sezvo nharaunda iyi isina zvizhinji zvinokwanisa kuitwa zvinopa chouviri uye yave zvakare nzvimbo yakachengetedzwa. Vagod knows Murire, mumwe vaimbove vashandi vekambani yeAnjin Investments yaichira manguda vanoti kupera kwemabasa nenguva yavaisatarisira kwakavapinza munyatwa yakaomarara.
Basa rapera zvakanya kutiafecta pakuti unenge usina gadziriro yekuti what is your next move. Asi kana munhu ukapowa inotisi yekuti shamwari after 3 months or after a month tichasenge tichikumisa, munhu unenge une gadziriro yekuti asaka kana nichimira pakati kamari kanga nichange zenge ndichipuwa kana uchingovapuwa kahinji yekuti ungapuwa mari kumbiso kwaunongochita. Zvinoreva kuti ndinenge une gadziriro kuti kana ndichinge ndazomirawo ndine senge ndichiita so and so and so kuti mhuri yangu irarame, dhani kunzi ongomiswa suddenly, kungomiswa suddenly usina gadziriro zvinhu zvinogona kutokwadza nemhuri yako yese.
Vamurire vanoti kupera kwakaita basa kwakapa kuti vazhinji vasare vaine zvikwereti kumabhanga, zvitoro munharaunda nekwakawanda wanda. Izvo zvikwereti zvacho zvonetsa kubhadharika nekuti basa rakapera.
Panyaya zvikwereti, munoona zvindiga ndezvekuti nenyaya yekuti takati tichipuwa umari hushoma pamwe pacho kana kuti 2-3 months usina kupuwa mari, zvaita kuti manids ako akafanana nekuti unenge uchida kuti vana vaende kuchikoro, unenge uchida kudya mumba, unenge uchidawo zvimwe zvakasiyana-siyana kupfeka, zvaita kuti utorowo kana kuti ukweretewo kune vanofamba vachitengesa vaya vachikweretesa kuti savagona kukweretawo, zvaita kuti usandosobhadhara kana ndichinge ndadini ndatambira. Of which wobva wamiswa iwe uine zvikwereti zviya zvawakakwereta uchindichizobhadhara kana ndichinge ndatambira, zvino zvakureva kuti izvo wasara une chikwereti. Saka unenge usina kuti unenge usina imwe option yekuita kuti ubhadhara vanhu vaya vaya nechi iwe wagara.
Vachausi kusena, mumwezve mushandi wekuminda yemangoda akamiswa basa, vava kuchemawo nenyaya yezvikwereti. Izvo vanoti zvakatovapedzera zvipfuyo zvavo votengesa kuitira kudzosera mari yemabhanga neyemuvanhu vonge vonetsa voda kuvaendesa kumatare dzimosva. Amai Mary Munjoma, mugari wekuHot Springs pedyo nenzvimbo yaicherwa mangoda nekambani yeAnjin vane murume akamiswa basa. Amai Munjoma vanoti nhamo yapfunya chisero mumusha mavo izvo zvopa kuti vandosunza kana kuita mari chokunzvimbo dzakavapoteredza kuti vararamise mhuri yavo.
Kubva pawakamiswa upenyu hwatishandukira pakudai, izvi wachiri kuenda kubasa zvazvo zvakatinakira pakuti chekudya wana kuchikoro zvese. Saka izvozvi izvi taakungotorama nemukando kuitawo mari kicho tikwanisodzidzisa wana chikafu chekudya ndegore renzara musina kuhorawo, motoita mari kicho pamwe teruzawo huni kuenda kugadheni kutengesa muriwo chifamba uchitengesa tichikwanisawo chitikuonawo chekurarama. Kupfeka ndizvo takutoita zvekutotengawo kumabhero kuti ukawanawo dhora ndiro uchatengerawo mwana chekupfeka. Svika naizvozvi izvi iwo wakandogara kuti waende kuforerawo mumwe makambani aya waakurambwa nekunzi vanenge vanzi vakashanda kuAnjini. Saka mukana wacho anoti hawadi vanhu vekuAnjini. Saka kungogara tese pamba takandotarisana dakara nazvino.
Vabhigi Vheremu vaishandirawo imwe kambani yaichera mangoda kwachiyadzwa. Vanoti kumira kwavakaita basa mwedzi yodarika 20 yapfuura kwavatemesa musoro nekuti havachazivi kuti zvichemo zvavo zvemari dzisina kupera kubhadharwa vachazviendesa kunaani uye nemari dzemazuva erivhi.
Izvi ndazviona kuti murikuti kambani yamira. Zveyamira mukati mwe after 3 months ichanga yaaraiti pamwe hazvizoiti raiti nemari yapamwe handizeuti wendinozonanga ngeupi ndombunze ndakabvunza ishaka. Zvikazi iyo mhinduro kuti ndikuudze kuti iwe unozonanga uyu handingaioni kana kuti handitozviziva sai ndazviziva kana ndichinyazozviziva pamberi nanhasi kuti ubate foni izvozvi kuti ndibate nhingi aitodairwi nefoni yacho yakatodzima yakatochinjwa kana nelaini.
Vaimbove vashandi vemakambani emangoda ava pamwe chete nemhuri dzavo vari kuronga kuratidzira mumazuva mashoma ari kutevera vachinyunyuta nekusabatwa zvakanaka kwavari kuitwa nemapurisa ari kuchengetedza minda yemangoda iyi pamwe chete nemasoja ayo anonzi ari kushungurudza vagari zvisakafanira. Vagari venzvimbo dzinoti Hot Springs, Tonorai nechakohwa vari kunyunyuta zvakare nekusvibisirwa mvura yemunzizi dzavo zvakare nekusapiwa mabasa pakambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Mining Company ZCDMC. Vagari ava vari kushanda pamwe chete nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzinowanikwa zviwanikwa reCenter for Research and Development, CRD. VaJames Mupfumi ndiwo mukuru wesangano reCRD kuno kudunhu reManicaland. VaMupfumi vanoti ikodzero yevagari vekwachiyadzwa kuratidzira nenyaya yekushungurudzwa kwavo.
Isusu nyaya yedu tiri kuzama kuti tishande nemaCBOs ari muno panyaya yekuratidzira kwavari kuda kuita nekwamuri kuda kuita imini. Paharassment iri muno mucommunity, pamaproblems amwe naamwe amataura muno mucommunity, angava kuti vana venyu vari kufesa abuse, angava kuti imi muri kuharaswa nemasecurity operations ari kuitwa muno asiri pamutemo, ingava nyaya yekulack of employment, ingava nyaya yeenvironmental issues, water pollution, nyaya yemakomba akasiyiwa nemacompanies. Andaona kune kwakutotorwa vana kunzi magweja vofoseredzwa kuita chi environmental rehabilitation. Iforced labor iyoyo yatiri kutoona iri kuita se iri kuya kabisira. Handika.
Vagari venharaunda yeChiyadzwa vanoti nenyaya yekusvibisirwa kwemvura murwizi Odzi nemakambani aimbochera Mangoda, vazhinji varasikirwa nezvipfuyo kunyanya mombe dzinosvika mazana masere uye mbudzi nehwai. Ndakamirira Studio 7 paHot Springs, ndini Lloyd Damoyo.